tatopemberera zuva iri kumazoe district glendale tiri mashonaland central province tanga tiine vaimbi vangu vachitivaraidza vana sulumani chindetu nevamwe vanobva kumashonaland central ikoko nzi yedu anoremekedzwa anga ari amai auxilia munangagwa mai vatorwa nekuti vane chido zvakanyanya nenyaya dzehiv necanse uyezve kumusha kwavo ndikoko kumashonaland central tikavazve nemaexhibitors vanga vachiratidzira zvavanoita maringe nehiv neaids mumabasa avo mutambo wedu wafamba zvakanaka tapedza nenguva tatangawo nenguva uyezve kwanga kuine gumi nefararira revanhu vanga vachidzidza zvavanga vachidzidza vachitorawo zvinyorwa zvine dzidziso zvadzinovapa ndingati ndizvozvo
sei masarudza kuitira kumazowe mhembererei kana kucherechedza zuva iri
mazowe district jonga idistrict remashonaland central rine yatinoti prevalence iri high vanhu vane utachiona hwehiv imomo pavanhuzana vanenge vari 18 but tichitarisa prevalence yenyika yese pavanhuzana wega wega sezimbabwe tinenge tichiti kune vanhu 14 vane utachiona hwehiv so nekudaro mazowe ine vanhu vakawanda vane utachiona hwehiv nekuda kwekuti vanoita zvemigodhi yatinoti chikorokoza kunoitwa zvekurima zvakanyanyawo nekudaro zviitiko izvi zvinoita kuti pabude mari uye pese panobuda mari panoita yatinoti transactional sex vanhu vachibhadharana kuti vaende vese pabonde
dingindira regore rinoranga rire kukurudzirawo vanhu kuti vazive pavamire panyaya yeutachiwana hwehiv zvinhu zvamaono here zvichitambirwa nevanhu
hongu vanhu vari kuedza chaizvo kuti vazive pavamire vachiuya kuzoongororwa ropa kunyange ipapo pamutambo iwoyo pachiongororwa ropa